vachamisa vambomiswa kwenguva yakareba nevatsigiri ava pamwe nemapurisa vachirambidzwa kupinda pachevi Growth Point pavanga vachida kuita musangano pamwe nepazvitoro zvepamhanda mawe asi vazokwanisa kupinda apo vechidiki vemusangano wavo vauya neuwandu hwavo vakabvisa matombo nematanda mumugwagwa mutevedzeri wemutauriri webato reMDC Alliance vaGift Ostalos avo vari kufamba navachamisa vati vari kushungudzwa zvikuru nemapurisa pamwe nevatsigiri vezanupf kwachivi
vanotaubroka maprograms andokwatiisa chii zanupf ndoo maitiro ayo vari kutya kuti Alliance iri kuzvikana kumaruwa ndosaka vaisa mapurisa nemasoja nemaite zanupf kuti vavhare maroadblock avawandisa kupfuura vanhu and varida kushandisa violence kumita mamiting edu but isusu hatizomiri nemaprogram edu tinoenda mberi
nezvuro vatsigiri vemdc alliance vakawanda vakakuvara varohwa nekutemwa nematombo nevatsigiri vezanupf kusanganisira vaimbova kansela ward 5 vadhaniel mberi kunashe avo vakamiswa basa nerimwe bandiko remdct
vakatiba kuri hatina kuzva kuti vanhu vei takanombopfungwa kuti fieldd here tiona drinking iri kwahurumende yayai kuti fieldd saka wedrive satasika pavari chaviozoona pai vagaiza vakabata ipapa akatonzwa chivachamisa chamisa zvizano sanen vobvakabvaanoia indatarasimwa mumusoro saka ndatemwa musoro kudaro akakwanisa kupinda pakati pao tikabuda takuseri kwavo kuti zvesa takazoramba tinda nokutotenda nomusango takakwanisa kuana pamba takazorora nondaibhiridha zvakanyanya
vanoona nezvematongerwo enyika vakazvimirira masvingo vamasimba gonese vanoti kurambidzwa kuri kuitwa vachamisa kupinda maruwa kunoratidza kuti vane mukurumbira unovhundusa bato rezanupf
mapurisa nemamwe mapazi ehurumende anoona nezvekuchengetedzwa kwenyika vari muhomwe yezanupf nokuti zanupf inoziva kuti vachamisa ndivo chete vane mukana wakakura wokukwidza vaimazi munangagwa zvakasimba uye vaine mukana wokukunda musarudzo dza2023
gweta rakazvimirira masvingo vaomeni mafa vanoti mutemo uri kushandiswa zvisina kuenzana sezvo mamwe mapato ari kubvumidza kuita musangano nemapurisa asi vemdc alliance vachirambidzwa
semagweta hatizvitarisi sevagari zvekuti vavashamisa nekuti zvinokutadzai zvokuti iyo political ground remuzimbabwe harisi lefu harina kutsetseka rakarerekera divi rimwe mapurisa anofanunge achita basa asina divi ranotsigira vari kutadza zvino pachena kumasvingo kuti vane divi ravakarerekera zvakare avo vari kudemonstrata or vari kunzi vari kudemonstrata vari kutaridzira vekumaruwa avo hationi sekuti madhemonstration zvacho avari kuitaiwawo kuti akaapuruvhiwa here nepamutemo kumapurisa kana asina kuapuruvhiwa pane vasungwa here
mutauriri wemapurisa masvingo inspector kuda kwache dhewa vati vanga vasingakwanisi kutaura nestudio 7 sezvo vanga vari pane ruzha vakati tizvofona asi vanga vasingasabatiki asi mumwe wechidiki mubato rezanupf masvingo muzvare princess ushendi baba uyo ari kuratidzirawo achiti zvirango zvibviswe anoti haasi kuita mhirishonga asi vari kuratidza kurwadzwa kwavari kuita nekutambura nenyaya yezvirango izvi
tusevechidiki hatisi kuita violence but tiri kudemonstrata kuti masanctions abviswe
asi vemdc alliance vanoti kutamburira munyika kuri kukonzerwa nehori kubiwa kwemari munyika uye kutadza kutungamirira kwakanaka kuri kuitwa nebato riri kutonga rezanupf kwete zvirango vachamisa vanoti vachiri budu remasvingo umwe vachashanyira maruwa akasiyana-siyana vachisangana nevatsigiri vavo vachinzwa pfungwa dzavo munyaya dzidzematongerwo enyika pamwe nemamiriro akaita upenyu mumaruwa ndakamira studio 7 masvingo ndini godfrey mutimba.